Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mushure mekuvhiringwa nezuro pamusangano wavo nevatori venhau, bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira kuti vanhu vasachichidzirwa asi vanyorese kuvhota. Dare remuSouth Africa rinoti hurumende itore goridhe rakapinzwa munyika iyi zvisiri pamutemo naTashinga Nyasha Masinhire weZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF vari kupomerwa mhosva yokukonzera mhirizhonga pamusangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change nevatori venhau paMedia Center muHarare nezuro. Vanhu ava vakabva vapeta anoshandiswa neCCC mukuzvishambidza nezvimwe. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokashamadzwa zvikuru kuti hapana chakaitwa nemapurisa vakanga varipo kunze kwekurega vatsigiri veZANU-PF vachikonzera mhirizhonga nekukanganisa musangano uyu. Muzvare Mahere vanoti bato ravo haridzokeri shure vachiti vanhu vanofanirwa kunyoresa kuvhota kuti vakwanise kupedza zviri kuitika izvi.
CCC yanga ine press conference yanga ichifanirwa kutanga nenguva dza12:00. Kuma 11:45 kune mayouth eZANU-PF asvika panzvimbo yatanchiitira paMedia Center. Vakatanga kubvarura mabhana edu anga setwa nekukanganisa urongwa hwangwaitwa. Saka tinozokwanisa kutanga hedu na12. Mayouth edu nesecurity team yakurumidza kubva yasvika panzvimbo kuti tiwane kutanga.
Mapurisa anga asipo here? Sei vasina kupindira vachichengetedza runyararo?
Chatishamisa isusu ndechekuti mapurisa anga akazara, riot yanga yakazara pasi pese, asi vasiya vakomana veZANU-PF vachiba zvinhu zvedu. Tinoziva isusu kuti vanga vachida kutipinde mumhirizhonga kana kutiite zveviolence kuti isusu tizosungwa ivo vachisiyiwa. Asi isusu tati aiwa, isusu tiri kuda rugare, hatisi kuda nyaya dzemhirizhonga, tiri kuda kungoita sarudzo dzedu pachena maererano nebumbiro remutemo, hatisi kuda ruzha nevakomana kana kuti vamayouth eZANU-PF.
Saka advocate Maere, zvino kana mapurisa asina zvaambotaura kana kuita, imimi sebato moita sei nazvo?
Mapurisa hapana chaataura, ndo zvatishamisa. Asi vakuru vedu vari kunoita maripot kumapurisa. Asi chinongotinetsa ndechekuti ZANU-PF iri kushandisa mapurisa kuti vakwanise kuita mabasa avo iwayo, nokuti pose patinoripota kumapurisa hapana chinoitwa.
Citizens Coalition for Change ichaenderera mberi here nekutsvaka rutsigiro musarudzo idzi?
Sarudzo hongu dziri kuendera mberi. Isusu tinongoyambira veZANU-PF vose nevezek nemapurisa kuti ngatiite sarudzo idzi murunyararo, ngatitedzere zvinotaurwa nemutemo kuti election ngaive iyo iri free and fair. Sarudzo ngadzive pachena, munhu wese akasununguka kuti akampeine pasina mhirizhonga. Hatingaite nyaya yekuti ZANU-PF kungoita press conference chete vatanga nyaya dzemhirizhonga. Tinoziva kuti ZANU-PF haisisina vanhu, haisisina support, ndosaka yakushandisa nyaya dzemhirizhonga kana kuti kumbunyikidza vanhu, nokuti vari kuziva kuti vanhu havachada, vakuda hurumende nyowani.
Advocate Mahere, munoti kuvanhu vose nevatsigiri venyu vari kusangana nematambudziko erudzi urwu pamisangano yenyu.
Isu shungo yambira munhu wese kuti ngaa register kunovota nokuti sarudzo dzasvika. Isu sitoziya kuti Triple C chakunda musarudzo dzemuna 2023.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri weSeeds and Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vari parunare kuHarare neStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nezuro yakatora zviri pamutemo zvidimbu zvegoridhe makumi maviri nezvitatu zvakawanikwa zviine chimwe chizvarwa cheZimbabwe panhandare yeOliver Tambo International Airport icho chaiedza kupinda nazvo munyika iyi. Izvi zvinotevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court remuJohannesburg nezuro wekuti Tashinga Nyasha Masinire arasikirwe negoridhe iri rinokosha mamiriyoni mapfumbamwe emarands kana kuti 9 million rands kana kutiwo zviuru mazana mashanu nezvina zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$504,000 iro aida kupinza zvisiri pamutemo munyika iyi. Masinire anotarisirwa kudzoka zvakare mudare mukupera kwegore rino. Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa zvakanyanya nemari kuburikidza nekuburitswa zviri kunze kwemutemo kwegoridhe nezvimwe zvicherwa. Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanofunga kuti danho rakatorwa nedare reSouth Africa ndizvo zvinongoitwawo kwese kwese kunenge kwaitika mhosva yakaita saiyoyi.
Ini tinofunga kuti danho rakatorwa nedare rekuSouth Africa ndo zvinotarisirwa zviitike kana paitika mhosva yakaita saiyoyi yatakanzwa yakaitwa nechirwaro cheZimbabwe Nyasha, nekuti awanikwa aine zvunhu zvaasingafaniri kunge ainazvo kana kuti zvaasina kutaura pachena kuti anazvo panzvimbo isiriyo, ende zvaitikira munyika yeSouth Africa. Saka zvaitika izvi ndo zvinofanira kunge zvikungotoitika. Asi chandingade kuti titaure ipapa ndechekuti handifunga kuti Nyasha goridhe raakabatwa ainaro nderake. Panofanira kunge paine nyaya iri kumashure kwenyaya iri kutongwa nedare. Chatingade kuziva ndechekuti rambobvepi goridhe iri uye rinananani mukati maro, nekuti ndokurasikirwa kuri kuita nyika yedu neupfumi hwayo husingabatsiri nyika. Saka inyaya ine mibvunzo yakawanda chaizvo vaKandemiri.
Asika Professor Mukonza, tinoona kuti dare rapa mutongo uyu kana kuti ratora danho iri, iyo nyaya iyi isati yapera kumatare, tinonzwa kuti murume uyu Masinire anototarisirwa zvakare kudzoka kudare kupera kwegore rino. Zvinozosiya papi akachenurwa nedare?
Hongu ipapo pane mukana hapo wekuti asi mamiriro ayakaita dare rinenge raongorora ratoona kuti mukana wokuchenurwa panenge pasina, nekuti matare anoshanda nezvavanenge vachiona yatingati muchirungu evidence. Saka ndinoona sekuti dare rinogona kunge rakaona kuti umbowo huripo huri kuratidza kuti hai pane zvakawanda zvisina kumira zvakanaka panyaya iyi.
Matauro wenyaya yekuti zvinhu zvakakosha kuti paonekwe kuti iro goridhe racho raimhenge rabva maoko mani kuti rizosvika ipapa pakubatwa, munofunga here imi kuti kupinda kwenyaya iyi kumatare idzimhosva kunogona kufumura kuti goridhe rakabva kupi kuZimbabwe?
Handifungi kudaro, nekuti vanhu ivavo vanobatwa vaine goridhe vanenge vakaita chitsidzo nekwavanenge vakawana goridhe iri kuti vasadure chokwadi pamusoro pechokwadi chaicho chinenge chichinyatsoitika. Nekuti nyaya iyi tinoziva kuti inyaya yagara ichinetsa muZimbabwe panyaya dzekumafambisirwo ezvicherwa nemari inobva kuzvicherwa. Tinoziva kuti mugore riya hurumende yemubatanidzwa yeGovernment of National Unity vaimbova gurukota rezvemari vatendaibiti vakambotaura zvakanyanya pamusoro pekusafambiswa zvakanaka pemari dzine chekuita nezvezvicherwa. Saka nyaya idzi nyaya dzagara dziri kunetsa muZimbabwe. Saka handina chivimbo chekuti kuendeswa kwenyaya ii kudare o kupindira kwedare mwenyaya ii kuneza kutitizi vecho kwa dichaishu.
Avo vangevari vanongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mwedzi uno wambudzi, mwedzi unocherechedzwa chirwere cheshugar kana kuti diabetes pasi rese. Masangano anoita tsvakurudzo uye achibatsira mukurapwa kwevane chirwere ichi ari kutsigira nekushambadza mabasa avanobata. Musi wa 14 mwedzi uno richange riri zuva rekucherechedza urwere uhohu pasi rese. Dingindira regore rino rinoti dzidziso yekuchengetedza ramangwana kana kuti education to protect tomorrow. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Sininga weStudio 7 abata nyanzvi muchirwere cheshugar uye vari mumiriri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti.
Mwedzi wambudzi ndiro mwedzi wakaonekwa pasi rose kuti tishange tichishambadza nezve vanhu vanorarama nechirwere cheshugar ravanoti diabetes muchirungu. Ndiwo mwedzi wekuti isu sevanhu vanorarama nechirwere cheshugar nemaorganization ese anomiririra nyaya dzevanhu vanorarama nechirwere cheshugar yavanenge vachidzidzisa vachienda kunyange kuenda pamaradio, pamatv, pamanewspaper vanenge vachitaura nenyaya dzezvediabetes vachitaura kuti ore kuti munhu achizonge akuzonza anosvika pakuzozvinza anotora mapirizi eshugar chii chinenge chambotariswa, chii chaanenge ambona, tinenge tichizama kuda kuti tiite sei. Sei munhu achitarisirwa kuti kana achinge abatwa nechirwere ichi, sei achitarisirwa kuti anofanira kunge achitora mapirisi akadai so. Ende uye kuti munhu achona azonzi ave kurwara neshugar, chii chaanenge achiita. Vanhu vachiudzwa nezvinhu izvi, nekuti pamwe mukutaura kwedu kwatinenge tichiita mumwedzi uyu, tinogona kunge paine vamwe vanhu vari kusangana nezvinhu zvatinenge tichitaura kuti ukanzwa uchida kunzwa kuda kuenda kuchimbuzi kazhinji, ukanzwa uchinzwa nzara nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kuda mvura yakanyanya nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kupera simba nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kuoma mukanwa nguva doko doko, zvimwe zvezvinhu zvatinotarisirwa kuti kana uchinge uchisanganisana nezvinhu izvi unenge uri panjodzi yekunzi unge unorwara neshugar. Saka munguva iyi tinenge tine mishini tichitotesta vanhu mahara pachena chena. Ndo zvatinenge tichiita mumwedzi wambudzi, tichitesta vanhu kuti haasi here panjodzi yekurwara neshugar. Vanhu vobatsirika nekuti zvinokwanisa kunge zvichivadhurira kazhinji zhinji kuti munhu aende ega kufamasi. Munhu angu unotadza kuzvifunga kuti ndingaida kuenda kufamasi ndonotestwa kunzi ndine chirwere.
Saka iro zuva rechirwere cheshugar rediabetes day rinozocherechedzwa riini mumwedzi wambudzi iwoyu?
Zuva rediabetes day ratinoti World Diabetes Day muchirungu rinoitwa musi wa14 mbudzi. Iro ndiro zuva ratinenge tichirangarira kuzvarwa kwemurume anonzi Sir Frederick Banting. Avo vanova ndivo vakakwanisa kutsvaga kuita maresearch kuti vakwanise kuziva kuti chii mushonga unokwanisa kubatsira munhu anorarama neshugar unoshanda sei, chii unomboitwa sei. Mushonga wavakadiscover unonzi insulin vakatopiwa yatinoti Nobel Prize yekuti munhu anenge aita tsvagurudzo dzisati dzasvika pasi rose. Tichitarisa izvezvi ndiwo wega mushonga unoshanda for treatment. Tichitarisa futi kuti shugar isati yava neye yatinoti cure, chingoripo chete mushonga unoita kuti munhu akwanise kurarama mazuva yake achiendeka mberi. Ndizvo zvatinenge tichirangarira musi wa14 mbudzi.
Ko, imi makapinda mune zvediabetes nenzira yei?
Ini ndakapinda mune zvediabetes izvi nekuti inini ndakabatwa kuti ndaiva nedenda rediabetes muna 2010 mumwedzi wazvita. Saka kubva ipapo ndakararamawo makore angu anokwanisa kuita manomwe ndisangambodi kana kunzwa nezvazvo, ndisingadikana kutaura nezvazvo. Asi pandakazenge ndaendawo kumusangano wandikanosanganawo nevechidiki vezera rangu, ndakaona kuti anawo zvinhu chakanaka kuti ndinge ndichishandisa izwi rangu ndichidzidzisawo ndichitaura nemaexperiensi zvinhu zvandosanganawo nazvo kuti ndikwanise kukurudzira mumwe munhu. Mumwe munhu akwanise kuona kuti hakusiriko pakuguma kweupenyu. Tinokwanisa kuita zvose zvatakanga tichifanira kunge tichingoita. Kana waifanira kungova chiremba unongoita chiremba. Kana waifanira kuva mekanik unongoita mekanik. Kana waifanira kuva ticha unongoita ticha. Chero uchirwara nechirwere cheshuga. Ndizvo zvinhu zvakazoita kuti ndizoda kuva kuti ndidzidzise nezvazvo.
Zvimwe zvezvirongwa zvamuri kumhanya nazvo pari zvino ndezvipi?
Sama projects andiri kuita panguva ino ndine yatinoti epodcast yandinenge ndichidedza ana chiremba, vanhu vanorarama neshuga nevanhu vanochengeta vanhu vanorarama nechirwere cheshuga. Tichivabvunza kuti zvizvinhu zvavanosangana nazvo, machallenges avarikusangana nawo ndeapi, vanozvikunda sei mukurarama kwavo nevanhu vavanorarama navo. Ana chiremba votaurawo kuti mibvunzo yatinosangana nayo muzvipatara ndeiyi, kana kuti munhu akwanise kubatsirika zvakanyanya anofanira kuita sei, chichinje anotarisirwa kuita kuti zvinhu zviendeke.
Kune veruzhinji vanodawo kunzwa nezvekuti vangabatsirwawo sei mumabasa enyu amunoita iwaya namunoitira vamwe vane denda reshuga iri, vanokuwanaiwo kupi?
Vangadewo kunzwa zvizhinji kubva kwatiri, tinongoti munokwanisa kuenda paFacebook kana patinoti paLinkedIn motsvaga kuti tinotenda dzikiti. Kana paFacebook pane page ratinoti Zimbabwe Diabetes Association, munokwanisa kutsvaga nezvaro, tinenge tichiisa information motsvaga kana muchida kuzoziva zvakawanda nezvatinenge tichiita. Mukada kuenda futi paInstagram kana paTwitter munongotinyora kuti tinodzikiti, munondiwana ndiripo. Zvinobatsirana tichienda mberi. Hazvireve kuti ndine ruzivo rwakanyanya, asi tikasangana tikava pamwe chete tichisheya ruzivo rwatinaro tinokwanisa kusvika mberi.
Avo vanga vari mumiriri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti, vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti masangano anorwira kodzero dzemadzimai dzinoti kumbunyikidzwa nemhirizhonga kumadzimai zvinofanirwa kuregerwa, vachiti panofanirwa kudzikwa nzira dzekutevedzwa nemapato ezvematongerwo enyika zvichitevera kurohwa kwemadzimai anoita zvematongerwo enyika. NewZimbabwe.com rinoti mushure mekutonga kwedare reHigh Court, Zimbabwe Republic Police yabhadhara mari inoita miriyoni remadhora kune umwe murume akapfurwa akakuvadzwa nemupurisa Kelvin Madzima muna 2018. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswera sei paStudio 7 pano, inini zita ndinonzi Dennis Mabera paCape Town panapa. Narume ndinonasi kuti chaita problem yakakura futi pamaelection ari kutera iwaya. Zvinodini kuti Zano PF ukaibvunza kuti vanhu venyu vatikanganisira vanoyoti havasi vedu, vanhu vedu munodii vanhu sevetriplec? Isi hatisi vanhu vokurova vamwe vanhu. Modii kubata vanhu vanonga vakanganisira pamunonga muri ipapo movasunga netambo chaibvo? Hamuna cheni kani masunga muchizodana kuti modii navo mapurisa mavatora tasunga vanhu kava chedu tikanganisira pamusangano wenyu. Tikozika izvinhu tikashaya kuti Mwari atitungamire kaatiwini futi pagore rinotevera iriri. Saka sungai munhu kuti musamurova, nekuti kana mukarova munhu imi futi munoitwa vanhu vakashata, kunonzi mava kusungwa. Saka panodii apo kuti vanhu vabatwe vasungwe panzvimbo iyoyo vanenge vaitira musindo wavo iwoyo. Plus zvimwe zvazvo kutoroka vanhu vakabata madzimba zvaizvo, itai alert ma next door uchitoziva kuti uri muvengi wezvanopera. Votoita ma next door vari alert, zvokuti vakangotipindepinde chimwe achipinda murumu uchitofona kuti pana vanhu vari panapa vanoda kutora baba kana mai vepano. Vanhu ngavaite zvinhu zvokuchenjera chenjera, tisavata vakomana. Zano PF iri kuti ndivo vanhu vashoma shoma samuZimbabwe, asi kuti vanotiita sekuti vane musindo zvokuti vagara vachiziva kuti vanotirova, havatipika nachanzi, vanotiuraya. Saka munodii kuita mabasa akaita saya kuti pamwe zvingaita nani here? Handizivi, ndotenda hangu.
Toro ndiri paPretoria apa, ndoti hei, kureva kuti machifi nemahedhimeni vatova nesaidhi kakuchinziwo machifi nemahedhimeni havafaniri kunge vaine saidhi. Kuzotiwo vakuru vechechi vakutoti Mwari ndimunangagwa, kana achinzi vakurudzire vanhu kuti vavhotere munangagwa, rova kuti mwachechi hapasina kunamata yavapolitics. varimakandiwa vemapendekosa kuchechisi vakubhadhagwa nezanupiefu kuti vanhu vavo vamobhilaize vanhu vagopoma maini ende vanhu vakanga havanyatsokuyeuka kuti zvinhu izvi zvongoitwa foremeta yekuti vanhu vavhote after mavhotsi hapana chavanowana ende vanhu vacho vari kupuhwa vachona ndovasingafungi kuti hatina mabasa tiri kutambura pedzezo mapiwa izvozvo purizi hamuna kana purizi yamunobvumirwa kutageta sevarimi kuti tarima zvirimwa zvedu todawo kutengesa zvirimwa zvedu nei hapana kompetita
ini ndiri kuizaa kumeseji ndiri kuno Joni ndataura nemuchembere nhasi tuku vachitonditi vanga vaitoenda kunonzi kwamaringire kundopuwa mbeu but vasvika vakadonzi kwaimaringire iri kwachivi kumasvingo vatosvika kukanzi nhasi mbeu hatichapi vanhu vesisi tinongopa vanhu vezano zvino iri nyaya yandinangu yandinayo ndeyokuti ko sisi vanhu vari kunyimwa mbeu vanhu vanogara kumamusha vanenge vasina kana pochouviri vanozoitawo sei vachida kuti varime nokuti zano inenge ichitobata vanhu pfungwa ichiti tokuripai mbeu izvo zvimu chauka kuzve tokupai tirakita tokurimirai isi toda shanduko ndizvo chaizvo chaizvo but dzimwe nguva unokwatiri kuno kujonje itotamburawo kutoti tirarame mubereki oda mbeu mbeu toshayiwa mbeu mabagwe ekuti adonhedzechero akadaro aya hazvibudi anenge achizoda fetiraiza kana mafudze mufudze mombe dzakafa hakuchina mufudze saka tinopaitawo sei dai sisi yachigonawo kuti itsvake chero kapu hayo yekungopawo vanhu vatsigirei vatiwanawo chero kapu kapu zvayo zviri nani tikangowanawo kapu ungodonhedzerawo mabagwe iwayo mashoma ndokuti pamwe uda tirarame nokuti zvokupadiza neyatikanya zvichodawa kuchinzi kuchaya fetiraiza futi havapisi vesisi saka pamwe pachona tinopedza tangoti regai timbotsvendeka zvesisi tinde kuzano nokuti tinenge takushaiva plani yekuti topaita sei tieta kushaiva plani yekuti topaita sei ndorega kurima here ndodii vazhinji vanoenda kuzano kunopuwa mbeu vachiti vanhu vezano but asi vari vanhesisi asi vanopedzisira vatobiwa pfungwa dzavo vatoona kuti zano yakanaka nokuti yatipa mbeu havachatarisi kuti aiwa mazano yangokurangarirai chinguva icho chitukutuku nembeu asi mangopedza izvozvo havachatozivii
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zvakavhota nezuro musarudzo dzinonzi dzinokoshera mapato maviri eDemocratic Party nebato riri kupikisa reRepublican Party. Mavhoti ari kuverengwa izvozvi kuchinzi zvimwe zviri musarudzo idzi zvichazivikanwa mushure memazuva mashoma. Tabata muzvinafundo Elliot Masocha avo vari pakati pekutarisa mamwe mavhoti achiverengwa kuti vatudze zvavari kuona. Profesa Masocha, makadiniko?
Tiripo, makadiniko.
Ndimi makangotarisa patelevhizheni kuona kuti mavhoti ari kufamba zvakadini. Chii chamuri kuona?
Tiri kuona kuti pana makakatano asi pari zvino padzimba mbiri idzi dzesenati nehouse of representatives tinoona kuti maRepublican achiri pamberi, kuSenate vari pamberi bijana vava navanhu 46, kumaDemocrats vane 45, makakata vanandiwo kuti vasvike pa51. Tozotarisa isu kumaHouse of Representatives uku kunodiwa kuti party inge ichihwina mavhoti anokwanisa kuita 218 zvichikwira. Tinoona kuti maRepublican ari kusvika kunana 188 pari zvino, maDemocrats ari pa129, asi kuna mavhoti akawanda mamwe achiri kuuya, atiri kuzoona mufananidzo wacho, mamwe achanonoka. Saka zviri kusarudza vanhu. Takatarisa izvozvi izvi tinoona kuti maRepublican ari kupomera mhosva hurumende yava Joe Biden kuti imitarisai muone zviri kuita upfumi hwenyika, nyangwe mabasa ari kwasi zvino zviri kukwira. Tarisai muone zviri kuita vanhu vari kuurayana nepfuti. Mugozotarisazve vanhu vari kubva kune dzimwe nyika veimmigration, nemari yamuri kupedzazve kumuchisapota Ukraine uko, ndo zviri kuita maRepublicans. Asi nyaya huru chai chai yatiri kuona inenge iri kutevererwa navagari vomuAmerica mavhota vachivhota inyaya youpfumi hwenyika. Asi tichida kunyatsokuongorora zvekare, tinoona kuti imwe nyaya iri kukurumbira chaizvo inyaya dzekodzero dzamadzimai kubvisa nhumbu, dzinonge dzinosapotiwa namaDemokrats achiti aiwa, mudzimai wega wega ngaave iye nechokuita nenhumbu yake. Mwari uriko wakamirira isu uchandotonga munhu iyeye, maRepublican achiti aiwa, zvamwari ngatimbosiya pasaidhi apa, titonge vanhu nomutemo wokuti hakuna mudzimai unobvumidzwa kubvisa nhumbu. Saka kuna vanhu vakawandavo kumaDemocrats uku vari kusapota maDemocrats anava Joe Biden, nokuti vari kuti vakadzi ikodzero yavo, munhu ngaandopedzerana namwari kana aita zvaaita. Zvekare vari kuti imi maRepublican ndimi munobvumira vanhu kuti vange vachiva nepfuti kana vanhu ivava vozofurana, maakutipomera zvemhosva yachichitonga. Zvekare maDemocrats vari kuti imi maRepublican pose pamunoruza munoti tabirwa, saka demokrasi iri papi? Utongi kuchechetera hudero kungoti munongoti chete pamahwina ndio pemee musina kubirwa, asi pamaruza moti tamirwa. Zviri kuvhiringidza utongi hweAmerica izvozvo, zvakazoita kuti January 6 vaTrump vakurudzire vanhu kuinda kunotora masimba House of Representatives, handi izvo zvinomirira America izvozvo. Saka pari kupomeranwa mhosva idzodzo, vanhu vokuna mamwe mastates vari kuona zvinomusoro zvava Joe Biden, asi vamwe vanhu vari kuona zvinomusoro zvamaRepublican. Nyangwe manhamba akadai zvavo ike zvino kuti maRepublican vari pamusoro, hazviratidzi kuti vanogona kuwina dzimba mbiri, asi neimwe nzira vanogona zvekuwina nokuti mavhoti achiri kuverengwa.
Ko icho chinoita chinoitika kubato rinowana rinowina imwe House of Representatives kana kuti Senate, chii sei vese vachida kuti vakontrole maparamende maviri wayaya muchidimbu?
Maparamende maviri awa ndio kune simba routongi rwapuresident. Saka President Biden zvavari ipapa kana vakaruza dzimba mbiri idzi maHouse of Representatives, ndio kunobva mutemo ikoko. Vakaruza izvo zvirongwa zvavo zvavakavhoterwa zvavaripo pabasa kuti vaite, hazvizobudiriri nokuti matongerwo anoita America ndio kuti president weAmerica unotora chinzvimbo asina kana sendi, achipromisa vanhu kuti kana ndikahwina ndichazoita zvakati, ndichazoita zvakati, ndichazoita zvakati. Mari yacho unenge aiwana kubva kudzimba mbiri zvino, kana dzichinge dzichikondirorwa neimwe pati, havana chavanowana. Zvavakapindira pabasa hazvizobudiriri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Professor Masocha vari kuOhio vachitiunzira zviri kuitika mukurwengwa kwemavhoti muAmerica. Tinotenda chaizvo Professor Masocha. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mushure mokuvhiringwa nezuro pamusangano wavo nevatori venhau, bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira kuti ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.